Ta wannan je na guruka zuwa guruwa ra be tarajwa ra tuku tangari zuwa rai cheka rai zeleke ranika ne jumu pache za kurima pazinu zakawanda pa uchenjeri zivo angari chibwe chiteda chezio angari dende re uchenjeri angari songa msana remazano angari waro pakuvandudza nekurodzira angari mbambo panyaya kuendesa nyika mberi kuendesa mhuri mberi kuendesa magariro akanaka mberi achiimbira runyararo rugare achiimbira budiriro achiimbira kugara zvakanaka munharaunda munyika akaimba zvakatekeshera nekuita maungira pasi rose munyika muno hapana asina kumbotamba pamuchato hapana asina kumbotamba kana kunyaradzwa parufu nenziyo kana pangava papati nenziyo dzavamutukudzi vamutukudzi vakatukudza hana dzedu vakatukudza mwoyo yedu vakatukudza nzeve dzedu vakatukudza ndangariro nepfungwa dzedu vakatukudza iyo maonero nendangariro dzedu zvokuti dzakatekenyedzwa kusvika paya pekuti vanhu vakava nekupfuma nekutenda nekuyemura zano rinenge richibva kumurume akarisa mutukudzi saka tarasikirwa kana zvinzi nyika yarasikirwa ndokurasikirwa ndovarume vokuti kana madzimai aya yekuti kana muchinge marasikirwa munonyatsoona kuti iri rava vende pabvezindo rava vende ndozvatakuona nekuti murume anga akamira murume anga ane udzamo hweunhu hwakanaka nemudzimai wake aipa mavalues kana kuti zvinoyemurika zvemhuri namai tezemutukudzi iye navamapfumo ndovamwe vandati vakuru vakuru vana mazvikokota yana changamire zvezvekutevenyura mimhanzi asivo vari magamba enyika yedu pakuita kuti magariro yedu tsika zvatinokoshesa mimhanzi kana kuti zvatakabva nazvo kure zvatingati mitupo yedu kana kuti zvinoendeka zvedu zvokwedu pamagariro edu zvivandudzwo kune dzimwe nyika zvakaitwa nababa vamutukudzi South Africa vanotiziva Namibia vanotiziva Nigeria vanotiziva America vanotiziva Trump nokuda kwavamutukudzi tinozikanwa nana mama Theresa May kuna London kana Putin kuRussia.
Imi zvii zvamunorangarirawo pakumbotaura navo vachiri vapenyu?
Vamutukudzi vazhinji vangatadza kuziva wangu ukama hwandati nahwo navamutukudzi hausi hwemunhu ane mukurumbira nemunhu waakuita zvematongerwo enyika kana fanga zvisiwo mararamiro edu mararamiro edu anga ara baba nemwana ndanga ndiri munhu akagara achiwirira nevafana vangu kunyanyanyanya kubva kare ndingagara ndiri munhu anonge anofarira mimhanzi dzegospel kana dzimwewo dzinenge dzichiimbwa nevechidiki kana vakuru ndinofarira mimhanzi nekuti mumhanzi unoratidza tsika dzedu unoratidza matarenda atinawo kuburiza nehama dzakasiyana siyana.
Tiri kuonawo vamwe vari kunyora kuti nemabasa akaitwa navamutukudzi dei vaitwa gamba renyika munoona sei?
Inandipo kani nazvo igamba kwete renyika igamba reupenyu munotova limita kana kuvadzora basa ravo kana kuti igamba renyika nokuti nyika idiki igamba reupenyu nokuti vanopfuura zvenyika vanopinda muupenyu hwevanhu vakaita zvinorova vakaita zvinogara zvakadaro chipo chavangava nacho vakachishandisa vakazvidurura nekuti vazhinji vanouya panyika pano vanongodurura gama kana kuti mbijana vobva vaenda nezvavakapohwa nashe kubanyika kuti vadurure voregera kudurura uyu murume uyu akadurura zvese.